Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemuvhuro, chikumi 11, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanosangana nechikwata chevemabhizimusi vekuChina vari kushanya munyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nemutungamiri weNorth Korea vaKim Jong-un vanotarisirwa kusangana kekutanga mangwanani kumusangano wekuzeya nezvezvombo zvenyuklia uri kuitirwa kuSingapore. Studio 7 inotarisa zviri kuvimbiswa nevachakwikwidza musarudzo mudunhu reMutare Central uye zviri kutarisirwa nevagari vemudunhu iri kubva kune vari kukwikwidza. Chikwata chine mukombe weCastle Lager Premier Soccer League cheFC Platinum chave pamusoro pemakundano ezvikwata gumi nezvisere aya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vati hurumende yavo kubva pavakapinda panyanga yakagadzirisa mitemo nezvikwanisiro zvekuti vekunze vanoda kuita mabhizinesi munyika vagone kuita izvi vakasununguka vasingatyiri kurasikirwa nemari dzavo. VaMnangagwa vataura mashoko aya vachiparura musangano weChina Zimbabwe Business Forum muHarare nhasi uyo unonzi wapindwa nevemabhizinesi vakabva kuChina vanopfuura makumi matanhatu. VaMnangagwa vanonzi vati hurumende yavo yakazvipira kuchengetedza kodzero dzevemabhizinesi nemidziyo yavo munyika. Mukuzeya nyaya iyi tabata muongorori wezveupfumi vaMasimba Kuchera kuti tinzwewo maonero avo.
Kudzoka kwavo hakuna hako chikuru chatinoona. Pari zvino tinokuona sekukacha kwavanenge vaita, sezvo pasati paratidza kuti pane mabusiness deals kana kuti pane mari yati iri kupinda munyika. Asi zvine mukana wekuti zvinoratidza hazvo kuti kubva kuchiuya kwevanhu ava kunokwanisa kubatsira nyika kuri kuti panozouya mari.
VaMnangagwa vanga vachitaura nhau yekuti hurumende yavo yakagadzirisa mitemo zvinoita kuti vavandudze basa revanobva kunze kwenyika vachizodyara mari munyika. Zvakagadziriswa ndezvipi?
Chatakangoona chavakagadzirisa inyaya dzemutemo weindigenization wavakati wasarira chete mamineral anoti madiamonds negold.
Vari kuti izvoni vakagadzirisa zvekuti pave nekuchengetedzwa nemitemo inoita kuti mabhizinesi avo agone kusevenza zvakanaka. Kana vachiti kuchengetedzwa kwemabhizinesi evari kubva kunze, vari kurevei?
Munguva yapera takawana vanhu zvikuru sei vemusangano weZANU-PF vaipindira mabhizinesi vachida kutora kungava kubudikidza neshareholding ticharangarira vakasukuere vachivinga makambani vana vachinotimba vakambovingawo makambani vatiti vaidawo pesendi yavo kuti pamwe hatichazowani vanhu vanongofungawo kuti nhasi vakada kuendawo papurazi ramukoma John White vongopindira ipapo kana riri business. Saka ndofunga ndo zvinhu zvavari kutaura kuti izvovo zvichaita zvishoma. Asi zvinotora nguva kuti tizive bindingo iri rachinja mavara.
Avo vanga vari muongorori wezveupfumi vaMasimba Kuchera vachitaura parunhare neStudio 7. Pane mifungo yakasiyana siyana panyaya yekuti vashandi vehurumende varikuda kukwikwidza musarudzo vambomira kushanda pavanenge vachiita zvesarudzo. Ata Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Zvichitevera mutemo wePublic Service Commission wekuti vashandi vehurumende vose vanenge vabudirira kuisa mapepa avo ekuda kukwikwidza musarudzo dzemakanzura nekuve nhengo dzeparamende kudare renomination court vanobva vambomira kuve vashandi vehurumende vakawanda vanoti mutemo uyu wakanaka kana ukaitwa nemazvo. Nhengo yeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa iri kuda kukwikwidza kuhurungwe Central vaRaphael Magunje vanoti mutemo uyu wakanaka sezvo vanhu vasingabire hurumende nguva yavanenge vachitsvaka rutsigiro.
Uri right, because why? Kuna avoider, you know, look, in as much as the time you say I'm paid for wrong decision, it's correct. Because you can't be headmaster and the contestant in terms of my elections at the same time. When we look at common sense, and that statute, not our reputation, at the time of the election period.
Imwe nhengo yeMDCT vaWilson Makanyaire vanova murayiridzi uye vachakwikwidza kuhurungwe West vanoti hapana chakaipa pamutemo uyu, asi nguva dzakawanda unoshandisirwa nhengo dzemapato anopikisa, asi nhengo dzebato rezanupf dzichiregedzwa dzakadaro.
Dai uri mutemo unotevedzwa nemapato ese panga pasina chakaipa, but weare talking from experience 2013 tine vanhu vazhinji vezanupf vakapinda vakatozosiya basa vahwina. But tinongonzi siyai basa kana 3 MDC chete. Dai uri mutemo unotevedzwa nezvitezi, hapana chakamboipa kuti munhu ngaambomira basa aende kunokambena. Zvinenge zvakanaka kuti nguva yaamira basa vana vatanganiswa, vanenge vachiona mwana wadzidzisa.
Munyori mukuru weboka revadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vanoti mutemo uyu wakagara uripo uye haufanirwe kushanda kune dzimwe nhengo uchisiya vamwe.
Chiripo ndechekuti mitemo iyi haifaniri kuitwa introduce ichisarudza vamwe ichisiya vamwe panze. Chikuru ndechekuti hatidi kuti paite katsika keudzvanyiriri.
Asi mumwe mudzidzisi vaBlessing Mandava vakambomiswa basa musarudzo dzemuna 2013 vakazodzoswa kwapera makore maviri nechidimbu mushure mekuendesa hurumende kumatare edzimhosva vanoti danho iri rinombunyikidza kodzero dzezvizvarwa.
It's not fair. Munhu wese ane kodzero to vote or be voted for. Hazviite kuti tibva tati munhu haakunovhoterwa tobva tamuvictimiza, tobva tamushungurudza, tomubvisa whether pay sheet kana kuti kubasa.
Nhengo yezanupf yechegutu West vaDexter Nduna vanotsigira vamandava vachiti mutemo uyu une rusarura uye unotorera zvizvarwa kodzero dzavo dzekuda kuvhoterwa. Vamandava vanoti dai zvaibvira vashandi vaifanirwa kutora mazuva avo ekumbozorora vachitsvaka rutsigiro kwete kumbomiswa basa.
Munhu wese ane madays ake ka. Ko munhu ngangopiwa madays ake onokontesta unotora leave anditi mona.
Musarudzo dzemuna 2013 vamwe vashandi vehurumende vakakwikwidza vakazvimirira mubato rinopikisa reMDCT vanosanganisira vaMenard Paradzai Ushe avo vaive mudzidzisi mudunhu reMashonaland East navaMountain Mukwashi vekuMashonaland Central vakabudiswa basa. Mutemo unoti kana sarudzo dzapera avo vanenge vakunda vanozivisa commission kuti vave nhengo yeparamende vobva vabuda basa zvachose, asi vanenge vakundikana vanonyorera kuti vadzokere pabasa mukati memwedzi mumwe chete. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Sangano reZimbabwe Solidarity Forum rakamiririra masangano anoona nezvekodzero pamwe nemagariro evanhu, nhasi rakurudzira vemapato ose anoita zvematongerwo enyika achange achikwikwidza musarudzo dzichaitwa mwedzi unotevera kuti vasakakavadzana kana kurwisana pachavo panguva yesarudzo kana pachazodomwa zita revanenge vakunda musarudzo iyi. More Blessing Mujoma anoti panyaya iyi.
Mushure mukunge mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vadoma zuva resarudzo, sangano reZimbabwe Solidarity Forum riri muSouth Africa rashora sangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission nekushandisa kwaro nhengo dzemauto mukufambiswa kwebasa resarudzo. Vachitaura pamusangano waitwa nhasi wapindwa nemasangano akazvimiririra anorwira kodzero dzavanhu, muzvare Tilda Mawarire vanomirira sangano sangano re Civicus World Alliance vanoti chinangwa chemusangano uyu change chiri chekuronga tumidzira nengo dzavo kuti dzinoongorora mafambiro esarudzo dzichaitwa mukupera kwemwedzi uno uya.
Muzvara nhasitati chisangano nekutaura nenyaya yekuti zuva resarudzo remaelections muZimbabwe rakataurwa kunzira ako. Zvino masangano mazhinji akazvimirira kana kuti anonzi maNGO nechirongo aungana muno muJohannesburg vachitaurirana nekuonesana kuti sarudzo idzi zvadzasvika masangano aya emuno muSouth Africa angamira sei pamwe chete nevanhu vemuZimbabwe panguva yavo yava kunosvika pamaelections kuti vawanikwe sarudzo dzavo dzichifamba zvakanaka pasina kupokana nemhirishonga. Uye veZimbabwe Solidarity Forum tasangana tichipanana mazano yekuti ivo vanoda kutuma vanhu vanobva kuSouth Africa vanouya kuzoongorora maelection nguva yemaelection uye nemazuva anotevera sarudzo dzisati dzaitwa kuti vaone kuti zvose zviri kuitwa negwaro rakanaka here, kuti zvose zviri kufambiswa mune zvakanaka here.
Mutauriri weZimbabwe Solidarity Forum vamunjodzi Mutandiri vati sangano ravo rinoda kuti kana Zimbabwe Electoral Commission iri pachokwadi kuti sarudzo dzichange dziri pachena nemuchokwadi inofanira kuongorora chichemo chekuti mauto haafaniri kunge ari kuendeswa kumatunhu achaitirwa sarudzo. Uyewo hurumende nemutungamiriri wenyika vanofanira kuona kuti mauto adzoserwa kumakamba awo.
Utungamiriri we Solidarity Movement move iri based in South Africa seku ziva kwamunoita taka release statement inotaridza shuviro yedu yakanaka kuvana veZimbabwe pavari kuita sarudzo dzavo musi wa 30. Asi chikurukuru chataka underline ndechekuti Zimbabwe inofanira kunzwisisa especially vanotungamirira zvesarudzo veZimbabwe Electoral Commission ZEC kuti makwikwi kana kuti sarudzo dziri kuuya idzi dzinofanira kuti dziburitse result isina kupopotedzana kwevanhu mashure mekunge sarudzo dzapera. Nokudaro pane zvinhu zvakati wandei zvatakatsikirira kuti dai zvaigona utungamiriri weZimbabwe ZEC neSADC zvabetserana pamwe chete. Chekutanga ndechekuti vanove masoja varimu yatingati security sector vanofanira kuti vange vari pavanofanira kunge vari zvisachichidzire vanhu pakuda vota. Chechipiri chiri chekuti public broadcaster inove media ikwanise kupa coverage iri fair kumapato ese nevose vari kuita zvesarudzo. Chechitatu chiri chekuti mapolitical parties ose arambe achitaura zero tolerance kumaissues emhirizhonga kuti pasawane degeneration yatakaona mumakore apera yekupedzisira vanhu vourayana nekurovana.
Imwe nengo yesangano reZimbabwe Solidarity Forum, Reverend Sipothes, vanoti chinangwa chegungano iri change chiri chekuda kukurudzira hurumende yeZimbabwe kuti iite sarudzo dzine chokwadi uyewo nokukurudzira hurumende yeSouth Africa kuti ishandise masimba ayo mukuona kuti sarudzo idzi dzaitwa muchokwadi here.
What we're trying to do is to come up with advocacy programs that can help at the regional level on how to influence the government in Zimbabwe.
Isuwe Zimbabwe Solidarity Forum tiri kukurudzira kuti hurumende yeZimbabwe kuti my elections ave free and fair pasava nemhirizhonga kurovana nokushishidzirana. Pamwe chetezve tichida kuti hurumende dzese dzibatane panyaya yokubatsira vanhu vasina mapepa especially zvizvagwa zveZimbabwe zviri muno muSouth Africa zvinoshanda zvichigara muno kuti vange vana mapepa.
Nengo dzemasangano angari pamusangano uyu dzati dzinovimba kuti muZimbabwe hurumende boka rinoona nezvesarudzo pamwe nerunyararo musangano reSADC Electoral Advisory vachaona kuti sarudzo idzi dzichaitwa murunyararo. Asi sachigaro weZEC Justice Priscilla Chigumba vakaramba kare kuti muZEC mune vachiri muchiuto asi kuti pane vaimbove muchiuto. Vakati vaimbove muchiuto ava vane kodzero yekushanda kuboka ravo sezvinongo tawo munhu wese anenge achitsvaga basa. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa. Ndini Mo Blessing Munjoma.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kutarisirwa kuita musangano nemutungamiri weNorth Korea vaKim Jong-un mangwana-mangwanani kuSingapore. Musangano uyu uchave wekutanga pakati pevatungamiri venyika mbiri idzi uye wakatarisana nekuti North Korea imire kugadzira zvombo zvenyuklia. Zvimwe zvichakurukurwawo zvinosanganisa kupedza zviri pamutemo hondo pakati peNorth Korea neSouth Korea. America neNorth Korea dzine makore akawanda dzisingawirirani, asi vaTrump vanoti musangano uyu uchaita kuti nyika mbiri idzi dzichitanga kutaudzana. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Tanonoka Wande weStudio 7 abata nyanzvi mune zvekudyidzana kwenyika uye vachidzidzisa paUniversity of Huddersfield, Dr. Nkululeko Sibanda.
VaTrump vakaita kuti vanhu vafungidzire kuti pamusangano wacho pachabva kwaitwa kubvumirana kuti North Korea ichabva yaregedza zvekuda kuita zvombo zvenyuclear. Kasi ndofunga kuti zvichanetsa kuti vawane kubvumirana kwakadaro. Saka ndinoona vaTrump vachidzoka vachitaura kuti aiwa, tataura neNorth Korea kuti tichazoendera mberi tichiramba tichitaurirana, asi panenge pasina chikurusa chitsva chichabuda muhurukuro chaitika mangwana.
Sei muchidaro?
Tinodaro nekuti tinoziva kuti North Korea yakatogadzirisa zvombo zvayo zvenyuclear ikazvitesta, uye chairman veNorth Korea vakataura kuti vakabudisa zvikurusa, vakafara vane zvombo zvavo uye vane kugona kuzvikandira kunyika dziri kure dzakaita sanaAmerica. Saka izvozvo zvinoreva kuti hapana mafungidziro atingaite kuti Kim Jong-un angatange kuti aiwa, ndava kuda kurasa zvombo zvangu nokuti ndine kudyidzana kwandinoita navaTrump.
Vanhu vaviri vavava vanovimbiwa navo here?
Kim Jong-un hatingazive kuti akamira papi. Ndinofunga kuti anorevesa kana achiti ava kuda kutaudzana nedzimwe nyika achigadzirisa kudyidzana kwadzo nyika idzodzo. Nokuti kana nyika yava nezvombo zvakaita sezvenyuclear, inenge yasarirwa nechinhu chekuti dzimwe nyika dziizive kuti tamira takadaro. Saka motipawo chiremekedzo chatinoda nekuti tava nezvombo zvikurusa. Ndinofungidzira kuti ndo zviri kutsvagiwa neNorth Korea izvozvo nemutungamiri weNorth Korea Kim Jong-un. President Trump nerimwe divi tinoona nhasi vave kutori kuisana neCanada vachidai, zvinoreva kuti zvinonetsa kutizive kuti tava anoda chaicho chii, kunze kwekuti vanoda kuti ivo vaite zvinhu zvinovafambira nenzira yavanoda.
Avo vange vari nyanzvi mune zvekudyidzana kwenyika uye vachidzidzisa paUniversity of Huddersfield, Dr. Nkululeko Sibanda, vari parunhare naTanonoka Wande weStudio 7. Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-7270 ne-13630 shortwave, uye na7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne-15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne-15460 pashortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngati kurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4pm kusvika 5pm, musi wechishanu kubva na4:45pm kusvika na5:15pm. Musakanganwe kufarira Facebook peji redu reVOA Shona. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Umbowo hutsva hwave kubuda pamusoro pekurwisa kwechikwata cheAl-Shabaab kwakaurayisa muuto mumwe chete wekuAmerica uye kukuvadza vamwe vanokwana kuita vana kuchamhembe kweSomalia svondo rakapera. Bazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica rinoti zvichitevera kurwisana kutsva muYemen, America yakurudzira kuti mativi ose ari kurwisana ashande nesangano reUnited Nations kutsvaga nzira dzinounza runyararo mukunetsana kwave kudarika makore matatu. Uwandu wevanhu vari kuzviuraya munyika hunonzi huri kuramba huchikwira. Izvo zvinonzi zvinokwanisa kudzikira vanhu kana vakakwanisa kuwana rubatsiro pachine nguva. Dr. Sekai Niwatiwa, vano venyanzvi yezvirwere zvepfungwa vachishanda nechipatara cheParire Nyatwa, vanoti zvakakosha kuti vanhu vanenge vachitaura zvekutora upenyu hwavo uye vachiratidza kusuruwara vapiwe rubatsiro kuzvipatara vasati vatora matano, sezvo zvimwe zvacho zvichikwanisa kurapika kana dambudziko racho rikaongororwa pachiri nenguva. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 naDr. Niwatiwa nezvenyaya iyi.
Dambudziko rekuzvitora upenyu kana kuti suicide iguru kwazvo muno munyika muno. Vanhu vanowanzoguma vazvitora upenyu hwavo, vamwe vacho vazhinji vacho vanenge vachirwara nechirwere chepfungwa, kunyanya vanhu vane chirwere chinonzi depression, nevamwe vanotora madrugs, nevamwe vatinoti mapersonality disorders, zvenekuti vanoshandisa futi madrugs. Vamwe vanogona kuzviuraya vanhu vaya vanenge vapinda mumatambudziko makuru, kuti nhasi wanga une business, mangwani zvese zvabva zvaenda, hauchina chiro chekubata. Ndo vamwe vanhu vanogona kuedza kuzviuraya kana kutozviuraya zvacho.
Muri dzingazive sei kuti mumwe wavo atarisana nedambudziko irori rekuda kutora upenyu? Zvii zvinoratidza pane munhu anenge ari kuda kutora upenyu hwake?
Vanhu vazhinji vanozoguma watora upenyu hwavo vanotombotaurira vamwe vanhu. Zvakashoma kuti munhu anongotanga kutora upenyu hwake asina waataurira. Vanogona kutaurira woukama woukama wati haiwa zvinoitika, rega kufungisisa, rega kudini, worega kuenda naye munhu iye kuti anonyatsobatsirwa zvakakwana.
Kana vanhu vachinge vaona munhu ari kutaura zvamataura izvi zvekuda kutora upenyu, vanofanira kuita sei? Chirwere here kana kuti chinganzi chi?
Ipati yechirwere, ipati yacho chirwere chandataura chekuti chedepression. Vamwe vanhu vanotora doro zvakanyanya vanogona vasvikirwa pakupererwa nekuti mangwani ndinobatei, woguma watora upenyu hwavo. Kana munhu atombotaura kuti neupenyu hwakandiomera, vanotaura zvo zvakati handioni kuti ndinoraramirei, handichagoni kana kubatsirika, kuvati handina nebasa resa muworkless. Kana munhu akutaura kudaro, iri hama yako kana shamwari, kasika ekuenda kunotsvaga vana chiremba vanodhila nemental health, vanonzi mapsychiatrist kana mapsychologist, vamwe maprivate, vamwe vanoshanda mugovernment. Saka munongochuza vamunoda kundoona. Kazhinji kacho vakaonekwa at that point, vazhinji vanobatsirika vorega kuzviuraya. Kuti munhu akashaya rubatsiro anozoguma zviro zvamuomera zvekuti anotofunga kuti kufa kuri nani, ende anobva atofa zvachose.
Muri kuona mhuri dzichikoshesa here kuti kana vachinge vanzwa munhu achitaura zvakadai vaende kunotsvaga rubatsiro?
Tinowanzotaura kazhinji nenge wauya nemunhu wavo kana vanorwara nezvirwere toaudza kutaura kuti kazhinji vamwe vanenge varega mishonga, toataura kuti kana maona kuti aakutaura kudai aakudini dini kasika ekudzoka naye.
Mishonga yacho inozoonekwa ichipiwa vanhu vanenge kuti vafunga kuti vatore upenyu yakamira sei? Iri kuwanikwa here munyika?
Dambudziko guru ratinaro ieconomy. Saka mimwe mishonga haiwanikwi. Vazhinji varwere vanorwara nechirwere chepfungwa, vazhinji wavo havashandi. Saka big problem. The budget inopuwa kumental health is so small. Zvekuti idambudziko guru kwazvo. Zvekuti dai taitowana rubatsiro kune vanhu vakaita semi vari abroad, tainganyanya kufara zvikuru. Bhozi vana vakarapiwa zvechokwadi, vanoita zvakanaka.
Rubatsiro rwupi rwamunenge muri kutsvaga panyaya dzo dzemental health nezvimwewo?
Mari dzekutenga mishonga for starters, it's a real big issue. Nekuti teexpandewo maservices, building new infrastructure, because zvipatara zvatinazvo it's not enough.
Avo vanga vari nyanzvi yezvezvirwere zvepfungwa, Dr. Sekai Niwatiwa, vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare. Chikwata chine mukombe weCastle Lager Premier Soccer League cheFC Platinum chave pamusoro pemakundano ezvikwata gumi nezvisere aya. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa mamiriro akaita makwikwi aya.
Kana pane vaive nemibvunzo yekusimba kweFC Platinum Stars vave nemamwe mafungiro mushure mekunge kugona kunenge kudada yakarova ngezve Platinum Stars 2-1 ndokupinda panhongonya yetafura yekaso laga Premier Soccer League. Zvikwata zviri izvi zvaive zvakaenzana pamapoints makumi matatu nemasere mutambo uyu usati watambwa, asi kukunda uku kwapinza chikwata chanomen mapeza ichi pamapoints makumi mana nerimwe chete mapoints matatu pamusoro pengezi Platinum Stars. Chimwe chezvikwata zviviri izvi ndicho chiri kutarisirwa kutora mukombe mukuru uyu, asi muongorori wemutambo wenhabvu vatatenda makazvu vanoti semaonero avo FC Platinum yatoenda.
Yezvinezvi mamirero aita mutambo ka Platinum yakutohwina FC Platinum.
Vamakazvu vanoti chikwata chinotora mukombe chinoonekwa nekurova zvikwata zvavari kukwikwidzana nazvo, izvo vanoti pari zvino zvaitwa nekugona kunenge kudada. Chimwe chikwata chiri kutarisirwa kutora mukombe uyu cheHighlanders chakapunzirwa pasi mukwira kwesvondo apo chakarohwa 1-0 nevavakidzani vavo veBulawayo Chiefs. Asi Dynamos haina kutora nzira yakadaro mushure mekufamba ndokunorova Mutare City Rovers 1-0 kuVengere Stadium kwaRusape. Kukunda uku kwasiya Dimbare yave pachinhano chegumi nenhatu makundano ezvikwata gumi nezvisere aya. Kukunda uku kwauya mushure mekuregedza basa kwemutungamiri weDimbare vaKeni Mubayiwa, uyezve murayiridzi wavo Lloyd Mutasa ari kuSouth Africa nechikwata cheMaurias icho chakatora mukombe weCOSAFA Cup. Muteveri weDimbare vaEvans Chasakara vanoti chinangwa chavo iko zvino ndechekupedza vari pazvikwata zvina zvepamusorosoro vachiti ivo zvemukombe zvinenge zvaramba.
Imi munozviziva isusu madimbare tagara tiri vanhu vakuru, tiri vanhu vakuru semadimbare. Chandiri kuziva kuti patop 4 ndo pedu chaipo chaipo, hatina chekutya, hatina chekuvhunduka.
Mimwe mitambo yaiveko yakapera seizvi: Shabani 1 Black Rhinos 2, Yada 3 Chapungu 0, Nitrat 0 Triangle 1, Cape United 1 Blue City 0, Chicken Inn 2 Herentals 0, ZPC Kariba 0 Harare City 0. Kwatambwa mitambo gumi neminomwe, zvikwata zvina zviri pamusorosoro ndeizvi: FC Platinum 41 points, Ngezi Platinum Stars 38 points, Triangle 29 points, Highlanders 29 points. Zvikwata zvina zviri pasi pasi ndeizvi: Nitrat 13 points, Chapungu 13 points, Shabani Mine 12 points, Blue City 11 points. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. nasi tiri kukurukura pamusoro penomination court iyo iri kugara musi wa14 Chikumi unove musi wechina svondo rino. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanosangana nechikwata chevemabhizimusi vekuChina vari kushanya munyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nemutungamiri weNorth Korea vaKim Jong-un votarisirwa kusangana kekutanga mangwana mangwanani muSingapore. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.